Eurostati Kamuke. Sona tunge tunge atina nguva toshika mecha vabvisa pachi. Kaskoro skoro kasina stata tombo ita Eurostati Kamuke. Sona tunge tunge atina nguva toshika mecha vabvisa pachi.
Take.